Women's History Month imanth yekuita commemorate noitwa ne vanhukadzi whether e history yedu o zvari kuita mazuva ano.
Yakatanga rini kucherechedzwa?
Yakatanga kucherechedzwa muna 1981 pazvakapaswa ne Congress. President at the time 1981 vakaita proclaim kuti March would be Ngiriki Women's History Month.
Chakasakisa kuti vafunge zvokucherechedza mwedzi wese madzimai chii?
Panga pasina anything changa chiri kucherechedza madzimai, especially vemunyika United States of America, and your main focus History Month. Saka vanga vachida kuita highlight zvinhu zvanga zvaitwa nevakadzi nezvavachaita muno muAmerica.
Zvii zvinoitwa mumwedzi uyu?
Zvimwe zvinoitwa ma exhibits. Vamwe vanoita march, ma museum vanenge vachiita ma exhibits ezvaitwa nevakadzi. Kune ma speech anenge achiitwa. Zvakawanda, just depending nekuti muri kupi. And pa TV vanenge vachiita ma documentary evakadzi vaita inspire the nation throughout history.
Pane zvamunoita muzvikoro zvekucherechedza mwedzi uyu here?
Muzvikoro tenge tichitaura kuti focus on vakadzi vakasiyana sana, tichingoona kuti chii chavaita contribute to society, whether tukuita malecture kana tukuita maexhibit mumamuseum epachikoro, nekungotaura nemastudents about the importance yekucherechedza vanhukadzi.
Ndevapi vechidzimai muAmerica vamunofunga mumwedzi uyu?
Inini ndinofunga zvangu vanhu vakaita sa Harriet Tubman vakabatsira maslaves pavaita escape the South. Tofunga na Harriet Tubman na Sojourner Truth, ana Michelle Obama.
Sei masarudza?
Anda vasarudza noti ndofunga kuti ndo vakadzi panguva dzavo vakasimba vakaita go against vanhu zvavanofunga kuti vanhukadzi vanofanira vachiita. So ndo mapioneers ekuinspire vamwe vakadzi kuona kuti tinogonawo kuzviita. Typically tinge tinzi basa renyu nderemumba, but in addition kuita basa remumba, vanhukadzi vanogona kuitawo zvimwe sokusenge kubatsirawo vamwe vavo, senge tikafunga na Harriet Tubman na Sojourner Truth, vanhu vaibatsirawo panguva yekuita liberate vanhu vatema. Mukafunga munhu sa Michelle Obama, anga ari first lady, but beyond kuita first lady ano zvacho zvanga akamirira semunhu.
Kana mukatarisa uwandu hwemadzimai akwanisa kupinda muCongress yeAmerica, munoona chiimi?
Ndinofara nazvo zvekuti nekuti tatozvinonokera zvinofanira kunge zvakatoitika kudhara, but tinoti better late than never. Saka zvinhu zvatinofara nazvo nekuti vanhukadzi vakawandawo muno muAmerica, saka vano tinodawo representation, tinodawo diversity. Saka kana tikukwanisawo kuti vanhukadzi vapinda vakawanda, that means kuti maissues evakadzi akuunzwawo patable in front of pamberi peCongress, and hopefully my decisions about women's issues, about women's health, hazvisi kungotongwa nevarume chete, but vakadzi vaanewo izwi munyaya idzodzo.
Imimi pachenyu munozviitira chiri mwedzi unoyu?
Hainhangu pachangu, nei ndine mwana musikana ari 6 years old. Saka manti nei ndinenge ndichingomuudzawo the history yevanhukadzi vaanoona, ndichingoitawo empower semunhu achakurirawo muAmerica, achiona kuti maopportunities ake are limited and akafanana, she's just as capable as any person munyika muno, whether ari musikana whether ari mukomana, kungomusumudzirawo semwanasikana.